Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vakuru vemakereke vanoti havagoni kudzorera kudzimba dzavo vanhu vavuya kukereke. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine makumi mana nevanomwe 4047 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu mazana masere 800 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevaviri 1,966,612. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni ine zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemumwe 1,132,201. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevana 118,754. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevashanu 94,925. Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, rinoti riri kusvikana zvikuru nekuvharwa kwemasaisai muZambia nezuro. Pazuva iro vanhu venyika iyi vaive musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzura. Mutungamiri wechikwata cheMISA chiri kuongorora sarudzo idzi uye vari sachigaro veMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti kusashanda zvakanaka kwemasaisai kunokanganisa mashanduro evatapi venhau sezvo vachishandisa masaisai zvakanyanya mukuita basa ravo. Vamaunganidze vanoti vanhu vanofungira hurumende yeZambia kuti ine chekuita nekusafamba zvakanaka kwemasaisai uku. Vanoti basa ravo rakanangana nekuona kuti vatapi venhau vari kushanda zvakasununguka here uye zvavachaunganidza vachazozvisvitsa kune vane chekuita nesarudzo muZambia pamwe nemamwe masangano vanodawo kunzwa zviri kuitika musarudzo idzi. Zvizvarwa zveZambia zvakavhota nezuro musarudzo dzinonzi vanhu vakabuda zvine mutsindo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamaunganidze avo vari muZambia.
Nyaya dzevatori venhau kuti vari kukwanisa kuwana mukana wekushanda zvakanaka here uye hapana dambudziko ravanosangana naro here. Tozopedzera tichizopa muono wedu nemarecommendations kumaresponsible authorities emuno muZambia nevamwe vangange vane maindrest mutsvakurudzo dzatinenge tawana.
Saka zvii zvamaona mukufambiswa kwaitwa sarudzo nhasi?
Ndingangoti sarudzo dzichiri kuenderera mberi. Chataona chakanyanya ndechekuti nguva yeku vota uye vakutana nehuwandu hwavo vachinga kuma polling stations akasiyana siyana kunzvimbo dzatasvika muno munosaka nekumwe kwatanga tichinzwa vatorere nhau kwavari kwakapoteredza munyika yezambia asi pane zvimwewo zvatanga tichiona apo neapo zvinogona kungowanika musarudzo yatanga tichinzwa zvakafanana nevanhu vanenge vachiakizana panyaya dzekuda kubira nyaya hombe yataona inoita sekushungurudza vatori venhau panguva ino inyaya yeindaneti yekuti kufambiswa kwemashoko indaneti inoita sekuti yadzimwa kana kuti yakadzikira pamashandiro ainoita on an ordinary day vanhu havasikwanisa kutenda maaudhio avo kana mavhidhiyo pawhatsapp zvinova zvinhu zvinoshungurudza vanhu vanoita zvine zvekufambiswa kwemashoko nekuti ndozvavanenge vachida kushandisa kutumira kuvanhu vanoda kuziva zviri kuitika
mashoko ari kunzwikwa achibuda muzambia enyaya yekunge masaisai avhiringidzwa kuti asashanda zvakanaka inokanganisa sei vatori venhau mashandiro avo zvinovi zvamuri kuongorora imimi kana chiri chokwadi
ichocho ichokwadi mukoma ini ndo nyaya yatinoona sekuti ndo yakanyanya kushata pazvinhu zvose zvatanga tichimbonzwa zvakanaka zviri kutiwawo nehurumende iripo munguva yekumba yemakambeni chakanyanya kushata inyaya yekudzima kweindaneti yateredzwa mashandiro ayo saka izvozvo tinoti vatori venhau vanoshandira masangano akasiyana kana ari munyika neari kunze kwenyika yezambia vanovhiringika mukutumira information yavo izvozvo hazvina kunaka nekuti vanhu panguva yesarudzo vanenge vachidawo kuziva zviri kuitika vachidawo kuti vameke madecisions avo vachidawo kufambirana nevamwe nekufambirana nenguva uyezve zvinhu zvinenge zvichinja nguva nenguva zvichikasira saka indaneti inobatsira kuti vanhu vazive zviri kuitika saka kana ichinge yadzimwa kana kuti yarichiswa kushanda kwayo izvozvo hationi zvakanaka
avo vange vari mutungamiri wechikwata chemisa Zimbabwe chiri kuongorora sarudzo kuzambia uye vari sachigaro vemisa Zimbabwe vagolden maunganidze vari parunhare muLusaka Zambia naJonga Kandemiri westudio 7. Tevera mashoko akabudiswa nehurumende ekubvumidza kupinda mumakerekwe kwevatendi vakabayiwa nhomba yecovid-19 yakakwana vakuru vemakereke vesangano rezimbabwe heads of christian denominations vanoti hazvisi nyore kuita rusarura rwekubvumidza vamwe vatendi asi vamwe vachirambidzwa kupinda mukereke sangano iri rinoti vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 vachiri vashoma zvokuti hurumende inofanirwa kubuda nemhinduro pamusoro pevechidiki vasati vave kubayiwa nhomba iyi munyori mukuru wezimbabwe heads of christian denominations varizve munyori wezimbabwe council of churches reverend kenneth mutata vaudza studio 7 kuti pachine vanhu vazhinji vasati vabayiwa nhomba nekuti nhomba haisati yave kuwanikwa kunzvimbo dzavanogara mugwaro ravabudisa sangano rezimbabwe heads of christian denominations rinokurudzira hurumende kuramba ichinyengetedza vanhu kuti vabayiwe nhomba kwete kuvamanikidza tabata reverend dr mutata tikatanga nekuvabvunza kuti makereke abvumirana zvipi
hongu vahwande makereke ataurirana nenyaya yekuti announcement yakaitwa nehurumende yekuvhugwa kwemakereke inoreva chii vakatenderana kuti chekutanga haisi nyaya nyore kuti makereke angavhuriwa vamwe vanhu vakanzi havapindi nenyaya yekuti hazvisi izvo zviri mutsika yemakereke kuti adzinge vanhu vanenge vauya kukereke hongu makereke anonzwisisa kuti hatigoni kusangana nenzira yatajaira nokuda kwechigwere asi inyaya inovaremera chechipiri inyaya yekuti vanhu vashomanana vati vabayiwa jekiseni renhomba saka zvinenge zvichireva kuti kukereke kunenge kuchingouya vanhu vashoma-shoma
saka ndezvipi zvabvumirana nemakereke
pane zvinhu zvishanu zvarekomendewa nemakereke chekutanga ndechekuti makereke ari kukurudzira hurumende ministry ye health kuti ibudise nhoroondo yakajeka kana kuti atingati protocol yekuti kuvhuriwa kwamakereke kuchange kwakamira sei. Zvikuru yakatasana nenyaya yekuti kozera risati rakubayiwa nhomba rakaita vana vari pasi pe 18 rinokonsidiwa kuti ringapinda mukereke here. Kozoti vamwe vanhu vanoda kupinda mukereke asi vasati vabayiwa nhomba, nenyaya yekuti nhomba yachona isati yasvika kwavari, vangaita sei?
Vemakereke vangada kuti zvifambiswe sei?
Zvazvingabatsira kana kereke yanga iri mukati National COVID-19 Task Force kuti igobatsira hurumende painenge ichiita madecisions anobata makereke.
Saka munoti kuvatendi venyu?
ZHOCD iri kukurudzira nhengo dzayo kuti vanofanira kutora seriously protocol yeWorld Health Organization ine chokuita nokuisa mamask, kuita social distance, uyezve nenyaya yokugeza maoko nezvimwe zvakadaro. Makereke anofanira kuzvitora seriously, zvikuru kana vafunga kuti vavhure makereke izvataugwa nehurumende. Kereke iri kukurudzira hurumende kuti irambe ichitevera gwara rokunyengetedza vanhu nokuvapa information pachinhambo chokutsvaka nzira dzokumanikidza kuti vanhu vatende jekiseni renhomba. Tiri kufunga kuti ndiyo nzira yakanaka, uye zvemakereke anozvikomita kuti acharamba achikurudzira vanhu kuti vabayiwe jekiseni iri. Chekupedzisira ndechekuti ZHOCD inokurudzira vanhu kuti varambe vachinamatira nyika uye zvine nyika dzose pasi rose zvatakatarisana nedenda irori, uye zvekuti tive neuchenjeri patinoramba tichidhila nemaeffects ecovid-19 isu senyika uyezve semaindividuals.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations, varizve munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru mwesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kukanda mapadza pasi kwakaitwa nevanochaira mabhazi eZupco kuBulawayo uye kushomeka kwemabhazi mumigwagwa munongedzo wekuti danho rehurumende rekuti vemakombi vose vashande pasi pekambani yeZupco rakundikana. Vatyairi ava vakaramwa mabasa nechitatu vachiti vari kunonoka kutambiriswa mari uye havasi kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kudenda recovid-19. Hatina kukwanisa kubata mukuru weZupco vaEvaristo Mutangwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo
kuti Zupco ndiyo yega ichatakura vanhu urongwa hwehurumende uyu hwokuvhara dzimwe kana kuti macompetitors kana kuvhara transport dzimwe dzisiri dzeZupco hazvina kumbobvira zvavatsira kubva programu yacho yakatanga kuti vanotakutakura vanhu vanofanira kuregister pasi peZupco. Takaona kunetsekana kwevanhu vari kubva kumabasa kana kuenda kumabasa, transport yakatanga kunetsa. Saka Zupco haina kumbobvira yakwanisa kutakura vanhu. Tinozoziva kuti Zupco yakazodzoka nguva yapfuura iyi, makore nemakore apfuura taikwanisa kutakurwa nemaprivate transporters, macommuter omnibuses nemabuses nevamwe vakasiyana siyana. Zupco yainge iri kambani yakatadza yakavhara, yakazodzoka zvayo kumashure kwenguva yakambotsakatika pamugwagwa.
Ko chii chiri kupa kuti Zupco irambe ichitatarika semaonero enyu vamwe?
Nenyaya yokushaya management yakati kwanei. Tinoziva employment policy ripo kuZupco, kune vanhu vanenge managers vanoemploy vanekuti vari kusapota party ipi. Ndizvo zvakauraya Zupco, vanhu vachiita kurwa nezvipo vachiendeswa kuma kana kuenda kuma political parties iyo ma political party acho asingabhadhari zvipo mari yacho zvakauraya zvipo saka pane zvakawanda zvakaitika kuti zvipo iyombo varo kenguva yakati pakadzoka zvekare hapana zvataona ichivasira
asika iko zvino yakuita mushandira pamwe nevamwe vema kombi vanga vakazvimirira vamoya mukati here pane zviri kuchinja
iyo zvino vari kubari pasi pe program iyoyo vano chema chema takazvitaura kuti tisikuona zviri sustainable ne zvavano charge saka zvimbotishamisi kuti vakutotadza vamwe vacho kumaintaina motokari dzavo vamwe vanotadza iyo zvipwa yacho inotadza kumaintaina motokari dzayo nekuti iyo mari yacho iri kupiwa nehurumende inenge isiri mari inokwana chaizvo
munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi Era ogerinoji amai Jane Ngwenya vachachengetwa pa Heroes Eka muHarare nasi Tuesday rinoti mapurisa mudunhu reManicaland anoti asunga chitsama chevanhu vekereke yeJohane Marange Apostolic maererano nekufa kwamemuri machaya akange ane makore 14 akafa achipona Munyusde makare mune nyaya inoti pave nokusawirana kukuru mubadore MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora pamusoro pemari dzinonzi hadzina kushandiswa zvakanaka vamwe vachiti mubato wehomwe vatapiwa mashakada neumwe wavo vatod mapingire vakatora zvisiri pamutemo mari inoita mamirioni mana emadhora Yave nguva yonyo vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iko zvinezvi vanotengerana dzimotokari, but nyika chaiyo chaiyo iri kutambura. Nyika iri kutambura, maambulensi hakuna mashoma, vanhu neizvezvizvi havasi kukwanisa kupuwa chikafu kana kupuwa rubatsiro, asi chavanokwanisa kupanana motokari vachirumbidza vamunangagwa kuti hamunangagwa ndimu president ndimakahwini ini nandioni sekuti vanhu vese vemapato vakapinda mupoland vanjere dzavo dzinotonyatsoshanda zvakanaka vanhu chete vakangopinda pazvigaro nekuda kudya chete ndozvavakukwezwa navamunangagwa kuti uyaitike poland uyaitike poland hapana zvavanombotaurirwa zvinoshanda zvine musoro apa nyika iri kutambura hamuna kana hapana kana chati chaitwa navamunangagwa chatinoona izvi hapana ndatenda zvavo
horo muzimbabwe hamupedze unototi motoita majere zimbabwe yacho itoda kuti toita majere ese muzimbabwe muri sei vana jonga koko ndiri kuno isu kuno kucape town kuno ndonzi baba achiri yenyu aiwa uri wakawadisa zaniyo aiwa yaparadza ya hapana chakanaka ba ya tinotenda
moro moro pa studio 7 vana mukomata nonoka hwande vana sister Marvelous ini zita ndinoitwa Shepa Dimarumana Sitole paZimbabwe pachipinge apo ndinoda kutaurawo pasirese kutaurira pasirese kuti izvezvizvi winda yapfuura ndiri kukumbirawo kuti the world wide let's fighting against COVID-19 kuita kuti panozosvikazve winda yegore rinouya tinge tagona kurwisa chirwere ichi tibatane tese pamwe chete isusu vanhu vakazvimirira vemapato akasiyana-siyana vezveutano nevamwewo vanhu pasi rese ndiri kukurudzira kuti ngatirwisane nechirwere cheCovid-19 panguva ino yesama nekuti isama yasvika patinozobata zvewinda mukaona tikasvika futi pakuzonobata winda tine chirwere cheCovid-19 chirwere ichi tese pasi pezuwa tinopere kufa
magadiko vashamara vestudio 7 ndokukwazisai nemufaro mukuru ini ndiri kubhikita kumasvingo mujiri kwane rumedzo kwane rumedzo kune chiitiko chiri kundinetsa chiitiko ichi pane kliniki yaida kuvakwa yaane makore kliniki ichida kuvakwa iyi pakambopinda makansela ezanupf makansela emdc makansela echinyi pakambopinda mamp kunyanya ezanupf ndo yaingotonga kunzvimbo yeyiyi asi pari nhasi pana kansela tina kansela wedu dzinoja kumdc ari kurwisa kuti kliniki ivakwe chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti pari zvino takatoforoma zvitini zvitina zvitichiforoma zviri zvesimendi usiku pane vanhu vakauya vachizvitsikatsika vachizvipwanya zvitina zviya kusvika tichimuka kuti tindodera mvura zvitina takasvika zvitina pasisina zvangova madzidhaka pasingachanzwisisi kuti chii chiri kuitika asi chiitiko ichi chiri kundirwadza zvikuru pakuti kliniki hainei kuti uri munhu wezana kliniki hainei kuti uri munhu wemdc hainei kuti uri hanyi unoendapo munhu wega wega anoendapo achirapiwa saka ndaachikumbira kuti iyo hurumende yachona idzamise pfungwa ione kuti izvi zviri kuitiwa angava munhu wemdc ari kupwanya zvitina angava kana ari munhu wezanupf hazvisi right zvino ndiyo inonzi vandalism chaiyo chaiyo iri kuitika ipapapo
makadii pastudio 7 apo ana mukoma jonga navamwe vese navateereri vese apinda zvake zuva isandawana chinge juru ndine zvikumbiro zvangu zvandoda kungokanda zvangu kuti vakatarisana nekubaya chigwere checovid nhomba ichi ndaichingokumbirawo vangoonekwa vose vanhu munyika kana kuwedzerwavo zvavangaitigwavo kana kupiwawo kana kumastendi zvavo zvakangonaka nokuti basa ravatarisana naro ihombe chero munhu ndeupenyu hatina mbodzwa vakashanda sezvizvi ndokunoikutakura Ninivha kwavaiita uku
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muAmerica muna 2020 zvinoratidza kuti America yave nevanhu vakanyanya kusiyana-siyana kupfuura makore ose bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muAmerica reUS Census Bureau rinoti America yave nevanhu vazhinji vemarudzi akasiyana-siyana richiti vanhu vasiri chichena munyika yose vave zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana 43% Census Bureau inoti vechichena muAmerica vape vashoma pane zvavakange vari makore gumi apfuura sezvo vave zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana 57% nyanzvi muzvidzidzo zveprofessional studies vaisaac hokonya vanoti uwandu hwevanhu vechichena huri kudzika apo uwandu hwevanhu vechilatino huchikwira
chekutanga uwandu hwevanhu hwakawedzera nechikamu chinomwe kana kuti 7.4% kubva muzana chechipiri rudzi rwechichena kana kuti white people ndirwo rune vanhu vakawandisa muAmerica runosvika pa 204.3 million asi rwakadzikira nechikamu chisere nechidimbu kana kuti 8.6% pa mumakore makumi maviri gore gumi rapfuura
Ko uwandu wemarudzi akasiyana siyana muAmerica wakamira sei?
Wandu wemarudzi maviri kana anodarika atinoti mamout ratio wakawedzera nezvikamu mazana maviri nemakumi manomwe netanhatu kana kuti 276%. Iko zvino rwava nevanhu 33.8 millions.
Tinoona kuti America iri kunetseka nevanhu vanobva kuchamhembe kwenyika. Uwandu hwevechirudzi chemaSpanish hwakamira sei mune zvabuda mugwaro iri?
Rudzi rwechiSpanish kana kuti Latino rwakawedzera nezvikamu makumi maviri nezvitatu kana kuti 23%. Izvi ndizvo zvikuru zvabuda mukuverengwa kwakaitwa vanhu muAmerica gore ra 2020.
Saka America yave nevanhu vangani pari zvino?
Mumakore gumi apfuura uwandu hwevanhu muAmerica hwakawedzera nechikamu chinomwe nechidimbu kana kuti 7.4% kubva muzana. Pari zvino uwandu hwevanhu hunosvika 331 millions kana zvichienzaniswa ne 308 millions makore gumi apfuura.
Vahokonya, ngatitarisei uwandu hwemarudzi akasiyana-siyana. Rumwe nerumwe rudzi rwakawanda sei muAmerica?
Kana tichitarisa marudzi akasiyana muAmerica, rudzi rwevachena kana kuti rwechichena ndirwo rune vanhu vakawandisa zvichienzaniswa nemamwe marudzi. Chikamu chevanhu chevachena chinosvika icho makumi mashanu nenomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 57.8%. Iko zvino vanhu vachena vanosvika ivo 204 million. VechiSpanish kana kuti maLatino vane chikamu chinosvika gumi nesere kubva muzana kana kuti 18%. Vemamwe marudzi vakaita sevatema nevanobva kuAsia nevamo marudzi madiki vanosvika ivo makumi mairi netatu kubva muzana kana kuti 23%.
Avo vange vari nyanzvi muzvidzidzo zveprofessional studies vaIsaac Hokonya vari parunhare kuBrockport kuMassachusetts neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vakuru vemakereke vanoti havagoni kudzorera kudzimba dzavo vanhu vanenge vauya kukereke. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.